Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu zvita 30/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vakurudzira veruzhinji kuti vasiyane nezvemhirizhonga apo nyika yatarisana nesarudzo gore rinouya. Darira Magistrate rinoramba zvakare kupa miriri wezengeza West muParamende vari nhengo yebato rinopikisa reCCC vaJob Scala mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Hurumende yeSouth Africa inotungamira munamato wekurangarira vanhu vakashaya mutsaona yekuputika kwerori yakanga yakatakura mafuta epetro muBoksburg masvondo maviri adarika. Pasi rose rinoenderera mberi nekuchema shasha yemutambo wenhabvu yekuBrazil yakashaya nezuro Edson Arantes do Nascimento aizivikanwa zvakanyanya nekuti Pele. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vakurudzira veruzhinji kuti vasiyane nezvemhirizhonga apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya vachitiwo kunyange hazvo pave nenguva upfumi hwenyika husiri kufamba zvakanaka hurumende yavaEmmerson Mnangagwa iri kushanda zvakasimba kushandura zvinhu. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pagungano remunamato wekupera kwegore rino ra2022 weNational Thanksgiving and Dedication Service waitirwa muBulawayo nhasi vachiwenga vati veruzhinji havafanirwe kutya kuti nyika ichaparara nekuti iri mumaoko aMwari. Vati zvisinei nekuvemerwa kweveruzhinji nekuda kwezvavanoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumadokero hurumende yavaEmmerson Mnangagwa yaita zvakawanda kusimudzira upfumi.
Yes, it has been painful to our people in Zimbabwe, painful to all of us, but that is the supreme price we pay.
Kuhangu zvino rwadza veruzhinji zviri kutirwadza tose asi ndiwo mubayiro watinofanirwa kutarisira patakawana kuzvitora kuzere muna 1980 vaiye vakatipamba havana kumbofungidzira kuti tichasvika pakutora ivhu redu nezviwanikwa zvose.
Gungano reNational Thanksgiving and Dedication Service rinoitwa pakupera kwegore rega rega pasi pemubatanidzwa wemasangano emachechi akasiyana-siyana richitungamirwa naReverend Andrew Taunashe. Vachiwenga vatenda vemakereke nekutsigira hurumende mukurwisa kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri vehurumende pamwe nevamwe vemabhizimisi uye mamwe makambani zvibviswe vakatiwo vemachechi vanofanirwa kushandawo mukutsigira hurumende muzvirongwa zvayo zvebudiriro. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika ava vakurudzira zvakasimba kuti vemachechi varwise dambudziko rekutora zvinodhaka rakatarisana nevechidiki kunyanya.
Our society is experiencing a high level of moral decadence.
Takatarisana nedambudziko guru rekurasika kwehunhu kuburikidza nekuda kwezvinodhaka. Izvo zvinoda kuti tishande pamwe chete sehurumende nemachechi kuti tigadzirise dambudziko iri.
Vachiwenga vatiwo gadziriro yesarudzo dzegore rinouya yatanga mushure mekuburitswa kwakaitwa gwaro rekutarwa kwemiganhu yematunhu kana kuti delimitation report nezek iro rakasvitswa kumutungamiri wenyika vaMnangagwa uye richazeiwa neParamende. Vakurudzira vemachechi kuti vanamatire kuti munyika muve nerunyararo vachiti hurumende haizotarisa yakapeta maoko kana pakave nevanoita zvemhirizhonga.
We must show the world that we are a peaceful
sarudzo dzedu hadzifanirwe kuve dziine mirishonga mukati. Zvakakosha kuti tiratidze pasi rose kuti tiri vanhu vane runyararo uye tiri nyika inokwanisa kubatana zvisinei nekuvepo kwevanenge vakunda kana kukundwa musarudzo idzi, tichibatana pamwe chete mukuvaka nyika yedu.
Vachipindura mubvunzo wekuti vanoti kudii nemaonero ekuti vamwe vemakereke vanotsigira hurumende asi vasingashori nyaya dzekuchorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekushungurudzwa kwevanopikisa, mumufundisi mukuru weRoman Catholic Father Fidelis Mukonori avo vange varipowo pachiitiko ichi vaudza Studio 7 kuti panofanirwa kuve neumbowo huzere hunoratidza izvi. Asi vaSwithen Chirodza, vanove mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reBulawayo, vati zviri pachena kuti vemakereke ava vanotema vaine divi ravakarerekera.
Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaadvocate Nelson Chamisa vabuda pachena kakawandisa vachitaura kuti masanction haasi kudiwa. Tozoteerawo pakuti kana vari vachivenga vari kutaura tinoziva kuti ndoo vakuru vemirishonga. Saka kutaura kwavari kuita hakuda kurasisa, kuda kuvhara maziso vanhu. Ava vesondo vari kutaurawo tinoona kuti havasi kugona, havasi kunyatsoyananisa, sekuti chechi inofanira kunge ichishora mirishonga. Asi tinoona kuti vari kungoshora zvemasanction asi vasingatauri mirishonga neuipi hunoitwa neZANUPF.
Gungano reNational Thanksgiving rakatangwa mugore ra2017 uye akandeke chitanhatu richiitwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Dare ramagistrate muHarare nhasi raramba zvakare kupa mumiriri wezengeza West muparamende vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scala mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuvharidzira nekuvhiringidza kufambiswa kwenyaya mumatare zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa imwe nhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali kunyatsime. Ngatinzwei zvizere kubva kumutoro wedu enhau Frank Chikowore uyo anga ari kumatare.
Mutongi wedare ra Major Street, amai mare vanazvo gofa, vatura mutongo wekuti vaSkala varambe vari muhusungwa, vachitipasara mazuva mashomanana ekuti nyaya vari kupomerwa ienderere mberi nekutongwa mumatare. Amai gofa vati hazvina zvazvinochinja kuti vaSkala vaburitswe muhusungwa, iko kutongwa kwenyaya yavo kwakatarisirwa kuenderera mberi svondo rinouya, uye vati vaSkala havana chavanorasikirwa nacho kana vakaramba vari muhusungwa. Rimwe remagweta avo vaJeremiah Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika Dare.
Dare rangoita zvatangogara tichiziva kuti ndo zvarichaita, raramba kupa vaSkala mukana wekuti vatungwe vachibva kunze, rikati zvakare nyaya yavaSkala ichitanga kunzwikwa mudare musi wa3 January zvichienda mberi.
Muchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore vakakumbira dare vakabvumirwa nemutongi kuti kutongwa kwavaSkala kumbopfuudzirwa mberi vachiti hurumende nemamwe mapepa emhosva iri kuda kupa vaSkala nemagweta avo ane chekuita nenyaya iri pamberi pedare yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare iyi. Vabhamu vaudza Studio 7 kuti vapiwa mapepa aya nevachuchisi nhasi.
Pane mapepa atatambidzwa mudare ari kunzi achada kushandiswa nevachuchisi panyaya iyoyi. Asi chandingangotaura ndechekuti kubva pakutanga taisa mashoko aya pamberi pedare kuti vachuchisi havana umbowo hwavainawo hunonongedzera kuti vaSkala vapara mhosva.
Mutongi wedare ati vaSkala avo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vagodzoka kudare musi wandira 3 gore rinouya apo pakatarisirwa kuenderera mberi nekutongwa kwenyaya iyi. Nhasi kaveke chigumi nembiri vaSkala vachinyimwa nematare mukana wokutongwa vachibva kumba kwavo kubva pavakasungwa musi wa16 mushure mekupambwa kwenhengo yebato reCCC muzvare Mo Blessing Ali kunyatsime nevanofungidzirwa kuti inhengo yeZANUPF vaPius Jamba Mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi kumatare. Mhuri yemufi inotarisirwa kuzoviga muzvare Ali kudzamara vaSkala vaburitswa muhusungwa. Sangano renhau repadande mutande reNewsworks rinoti vasori vakamboedza kuviga mutumbi wamuzvare Ali kumarinda ekumabvuku nemusi wechitatu asi vakakundikana pamusana pekuti vakanga vasina chitupa chemufi chaidiwa nevanoshanda kumakuva aya. vaSkala vakasungwa pamwe chete nedzimwe nhengo dzebato reCCC dzakawanda dzinosanganisira mumiriri wechitunguza North Mparamende vaGodfrey Stole mushure mirizhonga yakaitika kunyatsime zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali. Vari kupomerwawo zvakare imwe mhosva yekukurudzira mirizhonga iyi, uye nyaya yekukurudzira mirizhonga yakatarisirwawo kutanga kutongwa musowandira 11 gore rinouya. Kunyange hazvo vasitole nevamwe vavo vakapiwa mukana wokutongwa vachibva kudzimba dzavo mushure mekugara mujeri kwenguva refu. Vasikala vari kunyimwa mukana uyu kudarira magistrate nekudarira pamusoro rehigh court, vachinzi munhu anogara achikoromora mhosva. Bato reTCCC rinoti vasikala nevamwe vavo vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika, asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaudza Studio 7 nguva pfupi yadarika kuti munhu anomira nemhosva dzake mumatare pasingatariswe kuti abuda mbamani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Hurumende South Africa nhasi yatungamira munamato wekurangarira vanhu 26 vakashaya mutsaona yekuputika nekubatira moto kwerori yakanga yakatakura mafuta epeturu muBoksburg masvondo maviri adarika. Tsaona iyi yakaitika mushure mekunge rori iyi yaedza kupinda nepasi pezambuko apo yakatadza kukwana zvakaita kuti ibatire moto. Muzinda weZimbabwe wazivisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine chitsama zviri pavanhu vakashaya mutsaona iyi. Muzinda uyu wanga uchitarisirwa kumirirwa pamunamato uyu nevakuru vakuru vemuzinda vari muSouth Africa. Nengo dzebato rinopikisa rezapu mangwana dziri kuungana munhandare Dingemuzi kuPlumtree, uko dzichange dzichicherechedza pamwe nekupemberera kusvitsa makore 61 nerimwe kana kuti 61 kubva bato iri raumbwa muna 1961. Mutauriri wezapu wamusongelwa Ndlovu vanoti sebato vachatorawo mukana uyu kurangarira magamba ezipura akafira kusunungura nyika yeZimbabwe pamwewo nevamwe vose vakapondwa munguva yegukura hundi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naGaino Gumede Saidi weStudio 7.
Tine gungano ratiinaro musi wa 31 December paDingumuzi Stadium patinenge tichicherechedza makore 61 ekuberekwa kwemusangano wedu wezapu uyo wakabumbwa musi wa 22 December 1961.
Muri kukoka ani kumabiko aya?
Tukukoka munhu wese, mwana weZimbabwe, mwana wevhu anenge ari pedyo nePlumtree nevari kure. Pane mabhazi agadzirwa transport yekuti vanhu vaswedere tiswere tese tichidya zvwa nekutamba nekuti kunenge kuine entertainment yakati kuti nechikafu. Musangano wenyu wagadzisa chikafu, kune mombe dzichabayiwa kuti vanhu vadye nyama. So tinokoka munhu wese, mwana wevhu, auye azosangana neutungamiriri wezapo. Hazvinei nekuti murudzi upi, anobva kupi, as long as uri mwana weZimbabwe, mwana wevhu.
Zvii zvimwe zvamuchaita pazuva iri?
Tafunga kuti zuva iri ticherechedze magamba eZipra akafira kusunungura nyika yedu yeZimbabwe kubva makore 1961 kusvika 1980 patakawana independence. Asi hatigumire ipapo, pane vamwe vakazofa kubva muna 1983 kusvika 1987 pagukura hundi. Tiri kuti isusu neivavo tichange tichivapa ruremekedzo tichivacherechedza musi uyu. Asi toda kuti tiuye tipembere zvakare neavo vatichinavo vapenyu.
Vanga vari mutauriri webato rezapu vamusongelwa Ndlovu vari parunare muBulawayo naGaino Gumede Saidi weStudio 7. Apo gore ra2022 rave kupera, vemabhizimusi pamwe nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vanoti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka sezvo upfumi hwakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira kushomeka kwemagetsi, kukwira kwemutengo wemari kumabhanga kana kuti high interest rates, kushaya simba kwemari yemunyika nezvimwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano rinomirira vemaindustry reConfederation of Zimbabwe Industries CZI Vakurai Macheza vanoti gore rakatotanga paine dambudziko rekushaya mari yekushandisa pamusika wemari yekunze webhanga reReserve Bank.
Zvikamboita hazvo zvokuti zvaimprova paro market rate ikanga ichikwira. You remember on the 7th of May there was an announcement by the said president suspending bank lending across the board. That did affect some of our members.
Vanotiwo kumiswa kwakamboita mabhanga kukweretesa makambani mari nemutungamiri wenyika muna Chivabvu senzira yekuedza kumisa kutengeswa kwemari pamusika wemukoto kwakakanganisa vemaindustry munyika. Vamacheza vanotiwo kukwidzwa kwakaitwawo mutengo wekukweretesa mari kana kuti interest rates nezvikamu mazana maviri kubva muzana 200% zvakavaomeserawo. CZI inotiwo nyaya yekushaya simba kwemari yemuno ndiro rimwe dambudziko rakatarisana neupfumi munyika. Izvi zvinotsigirwa nenyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic and Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Annual inflation rate yedu yakatanga gore iri pa 60.6%, yakazopedza gore muna November yapa 255%, inowendo the highest rate in the world.
Vanotiwo kusafamba zvakanaka munyaya dzekurima ndozvimwe zvakaita kuti mitengo yechikafu ikwire zvakanyanya, izvo zvakabata vashandi neveruzhinji munyika.
Zvakaitwa zvakare kuti mitengo yechikafu inge ichikwira, yatinoti pachirungu food inflation munyika, iro zvakare the highest in the world according to World Bank.
Dr. Chitambara vaenderera mberi vachitiwo hondo yekuUkraine neRussia yakawedzerawo kuoma kwezvinhu muno sezvo yakakwidza mitengo yezvinhu zvakaita sepeturu nechikafu pasi rose. Izvi zvatsigirwawo nenyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vaSimon Hove.
Miuru yavashandi haisi kukwanisa kumhanyidzana nekukwira kuri kuita mitengo, ndorimwe dambudziko iroro iro.
Vanoongorora magariro akanaka evanhu vachishanda vakazvimirira vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti gore rino rakatanga zvakaoma uye kusvika pari zvino zvinhu zvakaita manyama amire nerongo.
Tinoona kuti gore rino zvinhu zvanhu zvakaoma kune vane mabhizinesiwo zvaivabata-batawo, nekuti kana usina anouya muchitoro mako kuzotenga newowo bhizinesi rako rinobatikana, hakuna kwarinosvika.
Rimwe dambudziko guru rakavepo kushayikwa kwemagetsi. Vamacheza vanoti CZI ichaita ongororo mwedzi unouya kuti ione kuti dambudziko iri ravhiringa mabhizimisi avo sei. Asi nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda vanoti pane zvakawanda zvakaitwa nehurumende kugadzirisa upfumi.
Gore rino ratanga zvinhu zvisina kunyatsokumira zvakati nakei pasi rose. Tichayeuka kuti pakatanga gore ndopakatanga kurwisana pakati peRussia neUkraine. Apa hurumende yakabva yamhanya-mhanya ikaisa mainputs ese panzvimbo nekubatsira neirrigation.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotiwo vakakwanisa kugadzirisa mugwagwa pachirongwa chavo chekuti nyika inovakwa nevene vayo. Vanotiwo vamwe vemabhizimisi ndivo vari kukanganisa upfumi nekuda kweunyire. Bato ravo rinotiwo zvirango zvakatemerwa nyika zvakakanganisa upfumi. Asi vakavatemera zvirango vanoti hazvisi zvenyika asi vashoma vanotonga nedemo, uye vachinyaya yeuori ndiyo yapa kuti upfumi hunange kumawere. Asi zvisinei nematambudziko ange akatarisana neupfumi, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti upfumi huchakura nezvikamu zvina kubva muzana zvinove zviri pasi pezvavange vakatarisira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin.
Varimi vechibage vakawanda mudunhu remashonaland west vanoti goho ravo remwaka uno richange rakadzikira nekuda kwekutadza kutenga fotereza iyo vanoti iri kuvadhurira. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimi wekumakonde vamika nhokwara avo vakarima mahekta gumi vanoti vari kutadza kutenga fotereza yepamusoro vachiti iri kuvadhurira. Vanhokwara vanoti madhora ekuamerica makumi mashanu nematatu kana kuti $53 iri kutengeswa nayo saga rimwe chete refotereza rine uremu hwemakirogiramu makumi mashanu yakawanda zvekuti havakwanise kutenga masaga makumi matatu anganzi ndiwo mashoma avanoda.
Tikauya kubhegi refertilizer kuno 54,000 ndapuwa 75,000 kwazotenga 2 mabhegi repasi neri pamusoro.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekwazvimba vaIshmael Mandaza. Avo vanoti kutadza kutenga fotereza kwavo kuri kukonzerwa nekutengwa kwechibage chavo nemari iri pasi negrain marketing board kana kuti GMB. Vamandaza vanoti mari yakatengwa tani imwe chete yechibage inove madhora makumi mapfumbamwe emari yekuAmerica kana kuti 90 US dollars haikwanise kutenga fotereza shoma zvayo inodikanwa pahekta imwe chete.
Nijaja naenza chibage 4 tons mjembe last season ni 90 dollars. Vicharisa kuti 90 dollars angaisati yambokwira inakana big pay inakana adjustment yakaitwa.
Vamandaza vanoti nyaya yekushaya fotereza ndiyo inoita kuti varimi vatadze kukohwa pakuru nekuti vanoisa fotereza shoma zvinozoita kuti vatadze kuwana matana akawanda pahekta.
Zvakakoshera kuti azive kuti mafertilizer mangani ED achaisa mu1 heka achada here kuisa 4 kana kuti 2. Zvichienderana nokuti pakukohwa aroda kuwana gohwo rakawanda zvakadini.
Mutungamiri werimwe sangano rinomiririra varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, vanoti kuti varimi vawane zvikwanisiro zvose pakurima vanofanirwa kuyamurwa nevemabhengi sezvaiitwa nguva yakare.
Izvi zvinoreva kuti varimi vedu vanova varimi vanokwanisa chaizvo kurima vachatanga kuonekwa sevarimi vanorima zvisina pfundo pamusana pokushayiwa rutsigiro rwakakwana kubva kumabhengi zvinova zvinhu zvaiitika mumakore ose apfuura.
Ko chii chiri kukonzera kupa kuti fotereza idhure zvakanyanya munyika? Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumakambani anogadzira fotereza panguva yataenda pamhepo. Asi mumwe mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaPeter Richards vachipindura mibvunzo yatakavatumira padande mutande reWhatsApp vakati hondo iri pakati penyika yeUkraine neRussia ndizvo zvezvimwe zviri kuita kuti fotereza idhure munyika sezvo nyika ichitenga fotereza kunyika mbiri idzi. Zimbabwe inotenga zvimwe zvinodiwa mukugadzira fotereza kuBelarusi. Izvi zvinotsinirwa negwaro rakaburitswa nemasangano anoyamura nyika nezvekudya eWorld Food Programme kana kuti WFP neFood and Agriculture Organization reUnited Nations kana kuti FAO rakanzi Ukraine Crisis and Food Security in Zimbabwe, iro rinoti nyika inotenga fotereza zvikamu makumi masere nezvisere kubva muzana kana kuti 88% kubva kunyika dzeUkraine neRussia. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko kana kuti communications officer musangano reWFP vatatenda macheka vanotsanangura tsvakiridzo yavakaita pamusoro pekudhura kwefotereza.
Vashanji vataitaura navo vari kutivo vari kunetsekana kuti vawane zvinosanganisira mbesa, mafertilizer. Zviri kuratidza kuti pamisika zvinowanika zviripo, zviri kubatika zviripo, asi chiri kungonetsa ndiyo inhau yekuti mitengo yemafertilizer yakakwira zvakapetwa kaviri.
Gwaro iri rinotiwo fertilizer yakakwira mutengo nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana kana kuti 93% kubva mumwedzi wakukadzi kusvika muna Gunyana gore rino. Gwaro iri rinokurudzira hurumende kuti iwanise vanhu vanoshaya chete fertilizer pasi pechirongwa chayo chokwanisa zvikwanisiro zvekurimisa kwete kupa vakuru vakuru muhurumende avo vagara vachiwana nechekare. Hurumende inonziwo ine urongwa hwekuvandudza mugodhi wedoro waminerals uyo unonzi ndiwo chete munyika yose unochera phosphates inogadziriswa fotereza pamwe nekuvandudza kambani yeZimbabwe Phosphates Company kana kuti Zimfos. Asi izvi zvinonzi zvinoda mari inoda kusvika kumamiriyoni makumi manomwe emadhora ekuAmerica kana kuti US$70 million. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Pasi rose riri kuenderera mberi nekuchema shasha yemutambo wenhabvu yekuBrazil yakashaya nezuro. Edson Arantes do Nascimento aizikanwa zvakanyanya nerekuti Pele, uyo akashaya ava nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa. Mutungamiri wenyika ya Amerika va Joe Biden nevaive mutungamiri wenyika iyi va Barack Obama pamwe na va Bill Clinton vabatanawo nevatsigiri venhabvu pasi rose mukuchema pele. Vatungamiri ava vatumira mashoko avo padandemutande reTwitter. Pele uyo aizivikanwa nevamwe nerekuti mambo webhora nekuda kwezvidavado zvake munhabvu akashayira kuBrazil kuchipatara cheAlbert Einstein mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere chegomarara. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wecontemporary jazz Bernard Bukira Betera. Bernard ane nziyo itsva yaakaimba inosanganisira imwe inonzi Thailand neZimbabwe dzaari kutarisira kukuburirai. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake nezvemagitare muhurukuro yaaita naIvan Zvininga weStudio 7.
Magadi yenyu muri yeZimbabwe, magadi yenyu muri yeAfrica. Ndakazvarirwa kwamutare kumonja kwamarange. Ndakakurira ikoko ndichingovawo munhu aingoda zvemagitare, aingoda zvekuimba kubva ndichiri mudiki kwazvo.
Vabereki, hama, shamwari vaitwo chii pamakatanga?
Chinhu hani chiri kuita kuti ndirambe ndichienderera mberi, matambiriro ari kuita vanhu mumanzi wangu. Sekuziva kwenyu kwamunoita kuti hakuna chinhu chingaitwa nemunhu chisingaendi mberi uye chisingatambirwi kana chisingapesanwi nacho. Variko vasina vision, especially yenyika, yekuti ramangwana revana vedu semhuri tiri tese sevanhu richasvika papi uye rinozovei.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Music yedu iyi ine machallenges akawanda, mamwe acho anorwadza kutaura, asi andiri kufesana nawo izvizvizvi semunhu ati kurei ndeyekuti tine vanhu vaakukanganisa mazita edu especially mumavenues. Handisati ndane PA system yangu, kune vanenge vachida zvavo kubatsira kuti kune vamwe vanongonzwa kuti mukomana ngaaende mberi vanogona kundibatsirawo nayo. Also marketing dzedu semuZimbabwe ende dambudziko ratinaro nderekuti sezvandambotaura kumashure kuti vabereki vedu havasati vasvika pakugamushira zviri kuitika. Ava havasichari vabereki chete asi nevamwe vadiki
vangade kukubataiwo, vanoda kuridzirwa, vanohaya, vanoda kutaurawo nemi, vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata, nhamba dzangu i 0777224320. Kune vari paFacebook munongotsvaga munhu anonzi Bernard Bukira Betera Music. Ndo sema akaunti iripo paTikTok, ndo sema akaunti iripo paTwitter, ndo sema akaunti iripo paInstagram, ndo sema akaunti again iripo paYouTube.
Kamungade kubuda nako mudariro ndekapi timbokati chwaa sehoza Friday kudai so?
Nziyo ndinoda kubuda nayo mudariro isongo yandakaita izvozvizvi inonzi Zimbabwe iri kundiitira nekuti ndakainyora zvichibva pasi pemwoyo wangu.
Tinotenda mukoma Bernard Bukira Betera muchinzwa kambuka vakanonzi Zimbabwe muchirongwa chedu chavanga vaine hurukuro naIvan Zvininga weStudio 7. Anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndikusemina Gaino Gumede Saidi.
Toku isika disenda baku VO.